vachamisa vaudzamo mumwe vatsigiri vavo kuti utongi hwebato ravo ndehwejekerere nekudaro kukongresi ndiko kuchabuda mutungamiriri webato kunyange hazvo ruzhinji rwevatsigiri vange vachiti varambe vari panyanga kudzamara vaenda kusarudzo muna
2023 Tena Congress, leadership. Nanditanga ndataura nyaya. Mutendeu. Todaru nyararo, todarudo. Mwari havatumudzi vanhu pasina rudo. Isakasiyana nezanu kuti ndaita bopoto isusiri nyara. Zanu ndegakava, ite nozipenga nezipenga vari kunetsa. Our party cannot afford to be disunited. Toda kubatana zvakanaka, haiwa musavhunduka. Vamwatiti kune vanogona kuzoti pati inobuda kongresi yeita wiki leita vanozviziva kuti pati ndeyenyu isu takangobata chete mari dzebhora ndinyi handizve mombe yekuronzera kama wakaringa nzira kwete kudambura munyatso oti ndeyako unotorerwa mombe iyoyo so tinozviziva we are focused we are united tiri kufamba nepati musavhunduka nezvimwe zvinobuda manewspaper we are going to our congress takabatana hapana hatidi munhu anorova munhu hatidi munhu anotuka munhu handei takanyarara vhoti yako munhu waunonge uchida ndiye waunovhotera because we are a part of excellence a part of democracy
vachamisa vanoti chinangwa chebato ravo ndechekudzosera upenyu hwevanhu pamudyandigere pasina kudya nhoko dzezvironda sezviri kuitika pari zvino vaudza vatsigiri vavo kuti kwavakashanyira kunze kwenyika vakasangana nevatungamiriri vedzimwe nyika vakawanda vakawana rutsigiro rwakasimba zvichakadaro satsigaro wemadzimai muMDC amai Linette Karenyikore vaudza vatsigiri vebato iri kuti hazviite kuti MDC ichinje utungamiriri panguva ino izvo zvatambirwa nevazhinji vevanhu vanga vari pamusangano uyu nhasi
takakupai bhora mukamhanya naro mukanogoresa makamira seMDC vamwe vakadao kurisa mazina ravo vakatadzwa neconstitutional court asi ivanava vezimbabwe vakakudza kuti ndimi president wenu MDC ikaenda kongresi muri nyarara saanamai tinoti hatizvi kongresi hatizvizvigaro tinodya basa rekuti isu kana tsvangirai akasiyira tsamisa akamuka apurezidendi kustate house mwana wangu adya akagunda inini ndadya ndikagunda vana vaenda kuzvikoro zvese zvoenda zvichibatsirwa MDC tinonzi mudzimai ndotakarongeka kubva 2000 madzimai anomira napurezidendi kusvikira zvanaka ndokuti upenyu hwedu nevana hutsikane purezidendi musatya vana dzibhora vazero vatanga vachikunamatirai kuti muende zvete kuchesa vapurezidendi vemdc ekuvakuuda
mashoko amai Karenyikore atsinirwa nevamuteedzeri wasachigaro webato iri vatendai biti avo vati hazvina kufanira kubvisa komanda wemauto hondo ichiri pakati
takatinya namutungamiri wedu baba advocate Nelson Kapisa tipinde munew Zimbabwe ndakamirira chairman's office ndoda kutaura kuti hatisi kuda mizvizongana handizvo here makongresi yatiri kuendai asi makongresi yatiri kuendai hatitinde komanda tiri muhondo tinokutendai hamazvinokana
vatsigiri vakawanda vataurwa navo nestudio 7 nhasi vamira nemashoko ekuti vachamisa varambe vachitungamirira bato kudzamara vakakwidza nekukunda muna 2023 nekuti kukwidzana kunokwanisa kukanganisa bato vamwe vane muono uyu ndivacrispin mutero avo vanoti nguva ino ndeyekuti vachamisa vamire vakadero pasina anovakwikwidza
maonero andaita kuna purezidendi varatidza kubatana vachido chavo vanotodawo kuti zvidozvibve kuvanhu asi tatarisa ruzhinji rwavanhu ruratidza kuti vazhinji vachoda vachamisa vapedzise basa ravo tozopanana zvinhu zvichinge zvaita sei zvanaka ndaona zviri nani ndaona zvichibatsira kutomborwisa chinhu wani topedza nacho tozoba havasi kuramba vari kuti kudai kuri kuti vanhu tovapa mukana vopedzisa tozopana naye.
Ama Isabella Mahera vanoti vachamisa vanosungirwa kutsigirwa navose kuti varambe vari panyanga pari zvino.
Tatoindoza kuti chamisa ndiye president wedu wepati. Hapana zvimwe.
Vachitaurawo pamusangano wanhasi uyu vamwanzura vati MDC bato rijekerere uye rinosungirwa kuita saizvozvo mukusarudza utungamiriri kunyange hazvo vasvereredzwa vachitaura pamwe chete navamudzuri. Vachamisa vatenda zvikuru rutsigiro rwakawana kudunhu reManicaland kunova kwakabva huwandu hwemavhoti avo zvichienzaniswa nedzimwe nzvimbo munyika. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.